Mutongi wedare repamsoro, muzvare Priscilla Chigumba, vatura mutongo kuti vamawarira vana mhosva yavakapara, nokudaro vave munhu akasununguka. Muzvare Chigumba, vati hapana humbo hwakajeka hwakasvitswa kudare nemagweta ehurumende, pamwe nevafakazi panyaya iyi, hunoratidza kuti vamawarire vakakurudzira vanhu kuti vabvise hurumende yavamugabe pachigaro. Vachiti mavhidhiyo ose akaratidzwa dare, anoratidza kuti vamawarire vakakurudzira veruzhinji kuratidzira murunyararo. Vachiti izvo zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo yenyika. Mutongi atiwo hapana humbo hunoratidza kuti vanhu vakaita zvemhirizhonga pakuratidziro kwakaitwa kwemazuva maviri gore rapera kwaidaidzwa kuti shutdown Zimbabwe vakanga vakurudzirwa navamawarire kuti vaite mhirizhonga iyi. Gweta ravamawarire vaHarrison Nkomo vanoti vafara nemutongo waturwa nedare.
Ivan Mawarire awanikwa asina mhosva naizvozvo akururwa nedare. Aiwa, tinongofara kuti dare ratarisa rikaona kodzero dzake rikabva radziongorora rikaona kuti aiwa hapana zvaanga akakanganisa panyaya yemutemo. Saka naizvozvo aiwa, tinozvitambira.
Vamawarire vanoti havaifanira kunge vakatombomiswa mudare kubva pekutanga.
Zvaitika nhasi zvino zvandagashira nemufaro kuti dare redzimhosva rawanikidza ndiri munhu asina kupara mhosva ndandichinzi yandandichipomerwa nayo. Asi chimwe chandirwadza ndechekuti izvo hataifanirwa kunge takapinzwa mumajera takapinzwa. Hataifanirwa kunge takasungwa zvekare nekuti hakuna mhosva dzatakapara. Tiri vanhu vanga vakamira nebumbiro remutemo, tiri vanhu vanga vachida kuvaka nyika yavo. Saka zvaitika kwatiri hazvifaniri kunge zvakaitika uye zvahazvifaniri kuitika zvekare tichibva pano. Ndinoda kuti izvo kune vana vese veZimbabwe. Kubva nhasi hamuchatyi, kubva nhasi haticharegi kusumuka tichisimudza manzwi tichitaura kuti Zimbabwe yatinoda iZimbabwe yakadii. Asi Zimbabwe inosungirwa kutaura chokwadi hatidi kuiona. Uyezve kune mutungamiriri wedu mutsva wataanaye munyika medu vamunangagwa, tinoti kwamuri Ishe Baba, imimi mutungamiriri wenyika, chionaiwo kuti vana havachambunyikidzwe munyika ino. Mava mutungamiriri, imimi remekedzai vanhu kuti vanhu vakuremekedzeiwo. Ndinotenda.
Vamawarire vakasungwa gore rapera mushure mekuratidzira kwakatambirwa nevanhu vakawanda kusanganisira chikwata chetajamuka. Zvichakadai, dare repamusoro rakatarisirwa kutura mutongo nhasi wokuti maaliens obvumirwa kunyoresa kuvhota here musarudzo dzegore rinouya kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.